matambudziko azvishuma takasangana nawo. Tiri kurwana nechirongwa chinorudza amatauya aya kuti zvinhu zvinotengeswa tinozviti zvenhema-nhema kana kuti macounterfeit products. Unova makaona kuti kwakatombotaurwa kuti kumbaro kune mifananidzo yaitofamba ichitaura kuti raiti remahatima vari kupfeka ikoko hobho wacho yaakunzi mahatima iyo riri raiti renhema-nhema rangopfekwa mupakeji yemahatima. Asi haisi raiti chete, kune zvakawanda doi reseki machangi zvakawanda-wanda zvinhu zvavanongopfeka nezvekudya nezvekupfeka nezvekuita sei. So isusu tiri kushanda nebandiko rehurumende remapurisa, asi zvatakaongorora takaona kuti isusu secommission dambudziko harisi vanhu vari kupfeka, nekuti avo vari kuda kwavari kunotenga yatingati packaging netiriyo kana kuzvikutirwa zvacho. Saka kune nyaya hombe kwatinofanira kuenda izvinezvi kwatakaurirana kuti no tihande tinotageta kwekwazviri kuti aiwe kuti zvinogona nhu zvakaoma, nekuti ibasa hombe chaiyo kuti kuri kugadzirwa mapepa ake waiyo nhema izvo kune nyaya, nekuti ndo vari kusupplya vanhu ava vachigadzira ngoti tikangonobata ava vari kutengesava tisika kunobata kwacho kwakubva mapepawo hapana zvatinenge taita, nekuti mapepa acho aramba achingogadzirwa enhema-nhema zvingopekwa zvichingoramba zvichingodaro. Saka tao kuti mukoto iyoyo inogona kuvharwa, asi ibasa hombe inofanira kutoshanda nevamwe mabazi rino kuitira izvonana murarisava tigoisa musoro pamwe chete kuti dambudziko iroro ripere, nekuti unoona zvinoitika nezvekuti.
Saka ndevapi vanonyanyotengesa izvi zvenhema-nhema izvi vamuderedza?
Zvinhu zvakawanda zvenhema-nhema zvinowanikwa tumashopu tomukotokoto. Vanoti havo zvinenge zvakachipa, asi kamunoziva kuti hanzi chiita munofunga kuti chakachipa, chinodhura. Nekuti kofamba kwenguva tine madambudziko ezvirwere zvegomarara ivo ana kensa ivavava vanhu hatichaziva kuti zviri kubva kupi, zvinhu zvatinenge tichingodya zvisina kuvhenekwa, zvisina kuongororwa. Saka tiri kukurudzira vatengi vedu chaizvo kuti aiwa kwete, ngatisiyanei nazvo kungotenga zvinhu mumukoto. Nekuti zvenhu mukaita dambudziko nguva yakwatiri taita dambudziko, ndakatenga chinhu achidya ndikarwara, ndakachitenga kupi? Ndakachitenga pasi pemuhacha. So dzekera kwetoona muhacha waya wakatemwa, hapasi sina muhacha uye. Saka hatina wei yekuti chivatsvaga chiyani, asi dariri shopu hombe toti aiwa ndakatenga mushopu iyi, risiti yangu ndinayo iyi, ndini todzira nawo.
Imwe nyaya vamudereri inochemwa nayo nevatengi inyaya yekutenga zvinhu zvisina uremu hunenge hwakatarwa hunotarisirwa, inganzi muchirungu underweight. Muri kuitawo sei nenyaya iyi?
Panyaya iyi tiri kushanda nerimwe bazi riri muministry yeindustry and commerce rinonzi trade measures, nekuti pane mutemo unonzi trade measures act. Ivavo vetrade measures basa ravo nderekuongorora zvinhu zvemamezhamenti, ndo basa ravo chete. Saka tinoshandira navo nekuti vane mishina yavainayo. Takatendesa takaenda kuwana mutoko tukaenda kupuku.
Ndezvipi zvigadzirwa zvamuri kuwana zviri kutengeswa zvisina uremu hunenge hwakatarwa netrade measures act?
Pamutemo iwo vachikutaura chingwa chinofanira kurema 700 grams. Unosvika uona chingwa chete wochiisa pascare i600, hupfu huri kunzi 10 kg, uona huri kunzi i9 point. Simende chaiyo vaidaro zeni imwe shuga haiyo ndotoitava nezika, nekuti taiwa takatovabata tikatovaendesa kukoti ukaza pane shuga yaitendera yainzi star shuga, shuga iyo ndeyenhema-nhema. Even adhiresa rangu akasanga iri kunyepa, saka takaitora shuga iyo tikaenda nayo ikanodhistroya, nekuti ma2 kg vaiona ari ma1.8, panenge atakatoona iri 1.6. saka izvozvo zvinotigumbura chaizvo, nekuti tisa kuti ivavo vese vati vakuvabata vari kutengesa mahanda uyezvo zvinhu zvisina huremu hwakakwana. Asi tiri kushanda netrade measures, nekuti ndivane mishina yacho nemaskera acho. Even skere yacho kune mamwe maskere enhema-nhema futi vanoda kusunga ivavo. Maservipatient tichabvongodza kwese ikoko, nekuti papambu paipai pambu inofanira kutariswa yeitwa inonzi calibration yeiswa sfiu kuti aiwa ipambu iri kufamba zvakanaka, nekuti imwe inogona kuita underthrow kana overthrow, ikungoti inogona kupa fuel yakawanda kana yakanyorwa kana kuti inogona kupa shombati kana yakawanda kuchimanika asiri kudhisadvantejika imwe zvaiaimiri zese zvipatient. Asi underthrow now inenge yakazikana kuti 20 liters iyo iri 18. So iyo tiri kushanda zvakaomarara trade measures. Nemunga makaona mazuva apuraya vakatoteerwa mota mainspectors acho trade measures kuti tigofamba navo tigobvongoza tibvira nenyaya idzodzo. Asi anoda kuetedza nechekuti basa iri ibasa hombe, komisheni yakatanga kuoperata last year, asi ava tatotanga zviri kuita noise, hatina kunyatsotiwe dzero ende treasury iri kutisapota chaizvo neministry yedu, tida kutenda vaminista vedu vavamba vari chendioko